Nhasi taenda kumapurisa mangwanani sezvandakataura nezuro ndina Patson Dzamara. Tikanoita meeting yedu yataita nemapurisa vanosanganisira vamakepenge nevanovatevedzera nevamwe vaviri vekuoffice of the president vari part of the team yanga iri kuedza kuinvestigeta disappearance kushayikwa kwavadzamara. Saka tanoita interview ikoko, mapurisa vanga vachingobvunzurudzawo kuti takanzwa nevadzamara kuti makabudisa statement. Saka taachida kunzwawo statement yacho kuti mune information here yamungatipewo ingatibatsire pakuferefeta nyaya yekushayikwa kwavadzamara.
Saka Dr. Dzamara vatambira sei vechiitiko ichi? Vapa here mapurisa zvavanga vachida izvo?
Ichokwadi, vadzamara vazvibudisawo pachena kumapurisa kuti havana chekuviga kana chekuvanza, shungu dzavo chete dziri pakuti mukoma wavo awanikwe. Saka vabudisa pachena kumapurisa kuti vakagadzirira kwazvo kuti pose pavanowana chingabatsira vanochishisa kumapurisa. Saka zvavanga vainazvo zvine chekuita nemufananidzo wakabuda uya vabva vazvipawo kumapurisa, vakavataurira muwaniro wavakaita mufananidzo wacho, vakataura zvose zvine chekuita nenyaya yacho zvinongoenderana nezvaiva pastatement yavo. Havana kusiya kana chimwe, vakataurawo fungidziro dzavo, masuspicions avo, vakataurawo kusanyatsogutsikana nekumufambiro wekuferefetwa kuri kuitwa nyaya yacho, vataura zvose.
Tingati here vanga vachibvunzurudzwa nemapurisa kana kuti kwanga kuri kutaudzanawo kwakasununguka?
Kwete, mapurisa tichingosvika vabva vanyatsozvibuditsa pachena kuti vadzamara havasi kutritwa semusungwa, vari kungobvunzwawo kuti vaone kunzi vane zvavangabatsira nazvo here maererano nechinyorwa chavakabuditsa. Saka tanga tichitaura zvakanaka, tangachitaura mushamwari mukunzwanana. Tichitaura namashoko akaoma kwazvo, asi tichitaura tichiseka.
Saka iwo mapurisa ati vachadi nemashoko iwaya, uye kana vaine matanho vanotanga kuatora rini?
Vati ivo vari kuzama kwazvo kuita zvavangangoita kuti Dzamara awanikwe. Asiwo zvakare Dr. Patson vabudisawo pachena kumapurisa kuti havachanyanyovimba nemufambiro uri kuita zvino. Vari kutotarisa kuti mapurisa dei vawedzera vadzikisa gejo panyaya dzekuferefeta kwacho, nokuti ivo havasisina kutendeseka yatingati faith nemuitiro uri kuita zvino.